nditambudzire ikoi wehapetaya unondipedza hapetaiti yangu hapetaya oh
Happy time.
Oh, happy time.